Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera 8 Gumiguru 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezanu PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu dzakanganiswa nemhiri Jonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kustudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezanu PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu kwaitika mhirizhonga yaita kuti sarudzo dzisaenderera mberi. Kune zvatawana zvaitika nhasi kuurungwe North mudunhu reMashonaland and West, tinonzwa kuti kwanga kuchikwikwidzanwa vaRuben Marumahoko navaTerence Mukupe, asi sarudzo dzinonzi dzazosendekwa parutivi mushure memhirizhonga yaitika vaMukupe vachipomerwa mhosva yekutenga mavoting. Zvatawana pataenda pamhepo zvabuda mune mamwe matunhu emuMashonaland and West zvinoratidza kuti vaMike Chimombe vasarudzwa kuti vange vachimirira chinhoi, vakaenda nesiparadza kuMakonde kuzvimba South vaPhilip Chiyangwa, amai Marian Chombo kuzvimba North vaZiyambi Ziyambi vachisarudzwawo kuzvimba West, kuchitiwo kuzvimba East vaFrancis Mukwangwarire. Sarudzo kudunhu reMasvingo dziri kuitwa mangwana mushure mekunge dzaendeswa mberi nekuti mutungamiri weZanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vaine musangano nevatsigiri vebato ravo kuchiredzi nhasi wekutenda kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection. Central Committee yeZanu PF ndiyo komiti yepamusorosoro iine zvigaro mazana matatu nezvina. Zvabuda musarudzo idzi mumatunhu ose zvinotarisirwa kuziviswa kumuzinda weZanu PF kana kuti kucommand center muHarare chero nguva. Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti sarudzo dzeWard 15 by election kumberengwa dzafamba zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa kuti sarudzo dzeby election dzanga dzichiitwa kunyanga kuWard 27 dzafambawo sei. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora nezuro vanonzi vakapinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Akandeke kutanga kuti vaNgonzora vapinde mumusangano wePollard kunyanga hazvo vasina kukwikwidza musarudzo dza 2018. Asi mutauriri wavo vaLloyd Damba vanoti kupinda kwakaita vaMgonzora mumusangano uyu nezuro hakureve kuti vave nhengo yePollard, asi kuti vakanga vakokwa kuti vasvitse gwaro ravo rine zvavanoti vanoda kuti zvitange zvaitwa kuti vazopinda muPollard. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Hongu nezuro vaMgonzora vakadaidzwa kana kunopinda meeting, asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda heri kupinda muPollard kana kuti vasvita kupinda muPollard. Iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vaMgonzora vakaramba kuti isusu tipinde muPollard yakaita zvayakaita, nekuti mukatsa gore rakatera National Council yeMDC yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda muPollard tinenge tichipinda yakaamendwa. Kana tichiti yakaamendwa semamirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive, nekuti mukatsa kuti mutemo wePollard zvinotaura kuti inhengo Taka kuku za presidential election ya 2018 bizo hizi chete vilebile kina mpola. Taka wei mbishu taka gara pasi tekati no. Kana la wachita huti kide mpola. Nekuti zano pia zine mangu ma political parties. Wari kuti dialogu ino ufana kutu wa chepe. Kana kile mpola. Nekuti taka ta proposa kutuda in all stakeholders dialogue. Taka kuna za kwa pekina kwenye kuru ni presenta. Beki mendoredu. Nekuti za tuku nukua sana kuti mpola. Kuti kide mpola. Ino ufana kutu chiji include ma political parties. Harimu parliament. Kana ta include ma political parties harimu parliament. Jaakulo wa kutijo ma chichi. Ima civic organization. Nemangu ma political parties asina kukondesa. Kini nga haku buniko. Nekuti itika isadari. Re ma parliamentari enzi. Nde jipida mu Poland. Chwa zino taula zezo kuti. Parliament ino yri presidenta. Wanewe Zimbabwe. Nomeka kutu uye chichi ipi. Nomeka kutu uye political party ipi. Saka na hizo zezo. Dekime ndiro kari presidenta. Kine zuru. Saka nema miraka itatati. Atika kwanza kupinda. Saka ndoza kabuda msangano wane zuru.
Saka zvakatambirwa sei ne vainge vari musangano uyu.
Vanga vari musangano mune zuro vakabvati vachatsvaka kuti ma proposals ese ataita kuti vakutora vachidzokera kumashure. Zvasiyana nemanyira akanga akaita copact tichinyora bubiri remutemo weZimbabwe. Copact yakanyorwa neparliament. Saka parliament iri inclusive nekuti mukataura kuti parliament yakavhotwa nevanhu veZimbabwe. Saka vamatarisira vakaita nezuro kasasa vachiti no. Ine jikana ufana nye kwa saka tukenda kuno consider kimbo ni konta utana. Chiazo kutawuri lai mazo anu tea kutati kudini.
Chii chikuru chiri kuita uti munga mchida kupinda mpolad.
Iti kutukuna dialogue. Saka dialogue weza anu tea kine mungu makuliti kwa upati jaruti dialogue ino kwa nsakete kutuwa mpolad. Iti ndo batanira wa saka ndira kusaidi. Chika tatikuwa kutina mpolad ni kutia atiti kukua zira. Ni kutia kwe mbumbu renyire mchemu. Saka ino ndoto buwane proposa ya kutu daima daima imi mtija ma proposa za muru kuda. Kuti mchinge mchina dialogue. Aso kwa sababu katikete dialogue kini mpolad. Saka ndo pakenta wa beki mkwebili. Kwa hivyo vana kuwa amenda. Kuchiki muno wese. Wese Zimbabwe wanapana kuita dialogue.
Vanga wari mutawariri. We mutungamiri webatore MDC. Vada Glass Ngonzora. Valo Ijidamba. Vari parunare mwararene Studio 7.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nyika yeRussia iri kushorwa zvikuru mushure mekupamba kwayo nechisimba nyika yeUkraine. Russia inove nengo yechigarire yeUnited Nations Security Council inonzi yakakanganisa chitsidzo cheUnited Nations chekuchengetedza rugare nekuchengeteka kwenyika. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakataura izvi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nguva pfupi yapfuura. Russia yakatyora zvinonyadzisa chitsidzo chesangano reUnited Nations Charter. Vakatsinhira vaBiden vachiti hapana chakakosha kupfuura kurambidzwa kuri pachena kwenyika kuti dzipambe nyika dzadzinovakidzana nadzo nechisimba. Muna kukadzi mugore ra-2022, nguva pfupi mushure mekutanga kwekupinda kweKremlin kwakazara munyika yeUkraine, bazi reSecurity Council rakavhota richishora zvakaipisisa kupamba kweRussia nyika yeUkraine. Rakakurudzira kuti mauto enyika iyi abviswe muUkraine nechimbi chimbi. Mushure mekuongorora mamiriro anga akaita zvinhu nezviga zvechata, chibvumirano ichi chekuti Russia iburitse mauto ayo chingadai chakatambirwa zvisina pikiso. Zvisinei, kunyangwe panga paine rutsigiro rwenengo dzegungano iri gumi neimwe, chitsidzo ichi chakakundwa zvichitevera voti imwe chete yekuti kwete kubva kuRussia. Izvi zvakareva kuti Russia seimwe yenengo shanu dzechigarire yakawana mukana wekumisa kuburitswa kwemauto ayo. Izvi zvakakanganisa tsika dzepasi rese apo imwe yenengo yakafuratira zvaidiwa nedzimwe nengo ichiita zvido zvayo zvisina tsarukano. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti kubvira gore ra-2009 Russia yakakanda mavhoti ekuramba zviri pamutemo kana kuti vito 26. Gumi nemaviri emavhoti aya akatsigirwa nenyika yeChina. Nepo America yakashandisa mavhoti emavito kanokwana kana. Amai Thomas Greenfield vanoti
nengo yechigarire inoshandisa mavote emavito kudzivirira zviito zvayo zvechisimba inorasikirwa nehunhu uye inofanirwa kuzvidavirira. Panguva yekutaura kwavo kugeneral assembly vaBiden vakakurudzira kuti patorwe matano ekutsimudzira kuvimbika uye kushanda kwesecurity council. Vakati nengo dzeUN Security Council kusanganisira America dzinofanira kugara dzichitsigira nekudzivirira gwaro reUnited Nations Charter uye kurega kushandisa vote yevito kunze kwekunge pasina imwe nzira yekugadzirisa zvinhu. VaBiden vakazivisawo kuti America inotsigira kuwedzerwa kwenengo dzeSecurity Council munengo dzayo dzechigarire uye dzisiri dzechigarire. VaBiden vakakurudzira zvakare kuti zvigaro zvechigarire zvipiwe kunyika dziri muAfrica, Latin America neCaribbean. VaBiden vakatsinhira zvakare kuti nguva yanga yasvika yekuti sangano iri rivandudzwe kuitira kuti rikwanise kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyika yanhasi. Vakazivisa kuti America yakazvipira kuita basa iri ravakati rakakosha. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Marvelous Mhlanganyahuye weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganyahuye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rudo Magwanyata vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinonzi Shamwari yemwanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti muri kuona sei zviri kuitika pamusoro pevana vari kushaya vachibatsirwa avo vanenge vamitiswa kana kurodzwa vasati vabvazera.
Ndiyo yaiva nokuti ndawaramba yakamuka iri mapepa nawo musi wechipiri. Inyaya inorwadza fani ndekuti takanga tine nyaya imwe chete gore rapera yaana Machaya. Pari zvino tinezati pakatepa tanga tiri gore rakapera taiona sekunge nyau dzevasikana vanofa vachibatsirwa kana kuti vachibara vari pacheche ichanga iri nyaya yekare tinge tapedza nezvayo mushini nyaya yaana Machaya. Asi nhasi tiri kutaura nezvanhu nokuti ndawaramba akarasirwa neupenyu hwake achibatsirwa nemwana ari pakereke kumasvingo. Inyaya inorwadza, inyaya inokumbura chaizvo. Isu seshamwari mwanasikana bato rinomirira kodzero dzemwanasikana tiri kuramba tichingotaura tichikurudzira vabereki kuti vachengetedze vana vavo. Tinonzwisisa kuti sevabereki vane zvinhu zvavagara vachitenda mazviri muchinamato chavo kana mutsika nemagariro avo, asi hazvibatsiri kana mukuita zvinhu izvi vachizorasikirwa nemwana. Inguva inorwadza semubereki, inguva inorwadza nesuwo semapato anoona nezvekodzero dzevanasikana.
Chii chamungakurudzire vabereki pamusoro pezvamuri kuona takatarisa vana vari kushaya vanenge varodzwa kana kumitiswa vasati vabvazera?
Tinokurudzira vabereki vasiyane nenzira dzingava dzichitenderwa kana tatsika nemagariro dzinokuvatsisa vana vavo. Tinokurudzira zvekare vemakereki kuti vataure nyaya dzakadai. Pari zvino hatichaziva kuti vangani vasikana vari kubatsirwa pamakereki iwaya. Tinozogonzwa kana pachinge paine anenge arasirwa neupenyu. Ndipo patinoona nyaya dziri mumapepanhau nemunhepfenyuro nepamasocial media platforms. Saka naizvozvo munhu wese ane chinzvimbo chaanofanira kutora kuti vana vasaratsirwe neupenyu, kuti vana varambe vakachengetedzeka basa pimizwe nenjodzi kana kusvika pakurasikirwa neupenyu. Ngatisiyanei nekuita zvinhu zvinokwadzisa vana vedu. Ngatisiyanei nekuramba takanyarara kana mwana achimbunyikidzwa kana mwana achinge apinda munjodzi. Pari zvino hatitozivi kuti mwanasikana uyuyu pamuviri paakanga ainapo akapa wana senyi. Akambunyikidzwa pabonde here kana kuti aive arozwa ari mwana mudiki. Nhau iyi inhau inofanira kuramba ichingotaurwa nezvayo irambe ichingotaurika. Semapato anomirira kodzero dzevanasikana ticharamba tichingotaura nezvazvo.
Zvii zvamunokurudzira hurumende uyezve nevematare nemapurisa panyaya dzakadai?
Ticharamba tichingokurudzira kuti hurumende vematare dzimhosva yedu vatore nzvimbo dzavo, mapurisa aite basa ravo rekusunga vanowanikwa nemhosva. Vagari vemunharaunda ngavanotaura kana kumhangara kumapurisa vanhu ava mhondi idzi dzisungwe. Taneta nevanasikana vari kurasikirwa neupenyu vari vadiki. Tinokurudzira kuti nhau idzi dzitaure kumapurisa nguva iripo mwanasikana achengeteke. Sezvinewo kana mwana achinge ainewo pamuviri pake zvakangonakawo kuti vanhu vaende kuzvipatara. Vabereki tinokurudzira muende nemwana kuchipatara anobatsirwa ikoko. Taramba vana vari kuramba vachingoshaika vanhu vachirasikirwa neupenyu vari panzvimbo dzekunamata panzvimbo yekuti vange vari muzvipatara vachibatsirwa nanamukoti nanachiremba vanoziya. Ngatishandei pamwe chete semhuri yeZimbabwe tipedze kumbunyikidzwa kwemwanasikana. Tinoreva kuti tikaramba tichingotaura nezvazvo tichingokurudzirana tichishanda tiri pamwe chete senyika hatiwanikwe tiine nyaya dzakadai zvekare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington Vicky Rega Rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che Our Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanotsanangura nezvematambudziko avanoti ari kusanganikwa nawo muwanano nemhuri dzekuZimbabwe dziri munyika iyi dzakawanda zviri kusvitsa pakutsemura michato yakawanda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Baba kandimirire gaini kwasei nevatenderesi studio 7 sasha wedu Jesu Kristu nditaluya amen. Ya kurambana kwevana veZimbabwe mukati menyika ine South Africa kwakura zvikuru. Zvinonzisa tsitsi, zvinopfa shungu, zvinorwadza kuwana unyenya avo vachikupinda muwanano vasiri vatsva kana kuti neavo vagara vari mukati mewanano. Vazhinji vakabva kuZimbabwe vari baba namai, vazhinji vari kudzoka umwe naumwe oga. Dzimwe nguva umwe achidzoka anomwe mukadzi, umwe achidzoka anomwe murume, kana mukadzi wechitatu kana wechipiri, vasingorambana. Nuri mukati mekurambana kwenyika ino vana veZimbabwe kavapinda zvikuru, uye futi mukukopa zvizvarwa zvenyika ino pachazvo zvinhu zvisingakoshesi kuroorwa kana kugara nevarume kana kugara nevakadzi, kungochinyanisa varume nevakadzi. Saka vana veZimbabwe navo vapindwa tsika dzakafanana idzo, dziri tsika dzakaipa dzaiita kuti vachangowanana varambane. Uye futizve zvatinoziva kuti kare kwaiva nokudzidziswa kukuru kana machinga aroorwa zvinonzi murume chiko, zvinonzi mukadzi chii. Manje mazuva ano hakusina, asi tinoziva vanhu vatinogona nako kumakereke.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano?
Nhau yokunwa doro kwemadzimai mukati meuno South Africa vana veZimbabwe zvanyanyisa. Madzimai mazhinji ari kudhakwa zvakanyanya, zvinopfuuridza mwero, zvinopfuuridza varume. Zvinotangira vachiita mapati emabirthdays akasiyana siyana nemutano muwahwahwa imomo, vopeisira vakunyengererwa nemafriends vachidhakwa, zvokupeisira kukanganwa mhuri kana kusaziva kuti imba chii, zvopeisira vakuenda mumabhawa vachipinda mumabhawa. Zvatinoziva mukati menyika ino South Africa vakadzi vemuno vanowahwahwa zvakanyanyisa kutodarika varume vacho. Taakuono nevakadzi vekumusha kwedu vekuZimbabwe vaakunowahwa vapinda mumabhawa, kunwa vanabhurongi zvakangosiyana siyana zvanongo zvinokubhima fodya vamwe. Zvichitangira mumapati, zvichitangira munoitwa birthday, zvichitanga zvinza zvidhakisi zvakupeisa kuti madzimai ako kuti kana varume vasinge vakuvatsura havachabvumi kutsiurwa. Uye futi tarisanina nevarume, varume idambudziko hombe nokuti varume kana vachinge vamowahwa vamwe varume vachakwanisa kuchengeta madzimai kana kubhadharira rendi kana vana zvikoro nezvimwe zvakawanda wanda nekuda kwehwahwa. Saka vamwe matambudziko.
Munenge muri kuti imi dambudziko iri riri kumadzimai ari kunwa doro chete, ko vanhurume vari kunwawo doro?
Baba dambudziko rekunwa hwawa kwevarume idambudziko guru kwazvo. Varume vazhinji vari kunwa hwawa zvinosvika pakusiririsa zvinoita sekuti vakaroora doro. Vanoda doro kudarika madzimai avo senge mwedzi wapera vamwe vanofora pavhiki. Anondonwa mari yose kubvawa asiya mumba kusina kana chikafu. Siya madzimai ane nzara kana nemari yerengi kana kutengera vana mapambasi chaiwo. Anopedza mari yose anoita munhu kwaye kana mari isinge yapera. Rimwe rimwe dambudziko iroro ririkonzera dzimba zhinji madzimai apesera achizobuda kana kuzotiza futi varume nyeye kunwa hwawa kuita varume. Saka zvinhu zvakaipa zvikuru sekuti varume vafauti vadzidze vanwa hwawa vaonwe vachiziva kuti vane mhuri nokuti kumwe kumwa hakusazi kumwa kana kakaita kuti madzimai apesera apanduke akuzodoo kutsvaga neimwe nzira yekurarama nayo.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano kunze kwedoro?
Nhau dzakati wande. Dai zvaigoneka paiwanika zvimwe nguva timbodzisana nezvenhau yemari pakati pevarume nevakadzi nokuti mari zveshuwa yaputsa misha. Mari kana varume vakashanda vamwe vapa vakadzi mari, vakadzi kana vashingi vakushanda yavo mari vanenge vaakutiwo waindi nyima yako umwe namwe achiita zvinhu zvake. Tinoona dzimba dzakawanda vanhu vachiitwa kubhadhira reinoita hafu hafu, pakubhadhira chikafu hafu hafu. Zviri zvinhu zvakangarisa dzimba dzakawanda izvozvo zvinopisa kana dzimwe nguva mukadzi achashanda anenge akukwereteswa achinzozi pachibhadhira chikwereti. Kwakuti magariro akadaro anoita zvazvo Zimbabwe mukati memereji zvinhu zvisina kunaka zvinoda kuti dai zvaigona timbotsana nezvazvo nepakufamba kwemazuva futi.
Saka imi muri kuzogadzirisa sei matambudziko aya mufundisi moyo?
Tine basa guru baba kandimiri rokuyananisa rokuvakurudza varume nemadzimai vanenge vapinda panyaya yakafani iyi futi panyaya iyi yokudhakwa kwemadzimai rava dambudziko rokuti kana mudzimai kana achinge atopinda zvedoro haasadzoreki. Murumewo varume vakukurudza kudzorereka. Saka tinotora nguva zhinji pakuyananisa varume nevakadzi nokuti kuyananisa ndiyo kii inoita kuti umwe namwe ataure dambudziko rake patagadzirisana. Asi iri nhau inoda nyasha dzaJehovha Mwari nokuti vana veZimbabwe vasiya tsika dzavo neunhu hwavo pari vadzakafanira zvokuti tinozama nepatinogona napo kuvayananisa. Asi zvinoda nyasha dzaJehovha Mwari vamwe vanosvika pakurovana kukuvadzana kana kubaya nemapanga nokupisa nemvura madzimai akubatirwa varume mapanga nokuvapisa zvoita kuti vamwe varume vakawanda dzimwe nguva vataure vanopesera vakubatwa nedhiti kana depression kusvika kufa. Iri nhaya yekuti vanenge vachishungurudzika nezvinoitwa mukati medzimba dzavo.
Manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo, muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mutungamiri weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vakapeta musangano wavo muAmerica nezuro vachiti vakakwanisa kuwana makambani ekudyidzana navo asi vachiti vakatarisana nedambudziko rekuti imwe kambani huru muWashington DC iri kutoshanda muZimbabwe yakatomira kudyara mari yayo munyika pamusoro pezvirango zvinonzi zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mutanganya weStudio 7.
Programs in that are from the American General Affairs of Anaka, just in a memorandum of understanding the organizations of the ERP, my eyes, you know, the Anchor International Investment, the best in New York, Changi is funded a number of projects, which particular for assistance on a number of projects in partnership with the American business people. That are signed up for team agreement in a global trade and in finance in Washington, D.C., which are cheaper funding as well as bringing my delegations for exchange to Zimbabwe.
Kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi?
Taendazve kuDFC, US Development Finance Corporation, takaita musangano wakanaka nawo. Vane maprojects already ari kurana muZimbabwe, but for the last 2 years vanga vasiri kufanda maprojects emuZimbabwe for the obvious reasons that we know, which are the sanctions. So generally tafamba zvakanaka and we are happy sedelegation yanga ichitsvaga mukana yemabhizimisi muno muAmerica. Apart from GFC, mwe kwese kwataenda nyaya yemasanctions ainobva yambobuda, kuti kudzi ndoko yabuda.
Imi seve mabhizimisi munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica?
Isusu sesiyo Africa round table tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa tanga tine vana muzvina bhizinesi 23 idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America, but masanctions clearly in the stumbling block when it comes to GFC, which is the organization really key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering my Americans with teaching my business in Zimbabwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano re-CEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Manyukunyuku mumukundano wekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya nhasi apinda munharaunda yemakumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu hwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoint makumi matatu nemashanu zvidzika kusanganisira Yada, Kenmon Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenat, Harare City, Blue City, ne Wawa. Zviri kudzvinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kudivision 1. Nhasi Harare City yaita mangange 0-0 ne Ngezi Platinum Stars. Musi uyo ZPC Kariba yazvambura Manika Diamonds 3-0. Blue City yarovawo Blue Chips 1-0. Mangage aita Harare City ne Ngezi ari kureva kuti Capes United haifaniri kudonhedza mapoints pamutambo wayo ne Cranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mongorori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very sad chapter in Zimbabwean football fraternity kuti Capes United yoonekwe ichidzika pasi kunotamba bhora redivision 1. Since Capes yanga iri imwe yetimu dzepamusoro apart from Dynamos, Highlanders neFC Platinum yakazoyiwa mukore unowu.
Asi mukuru wechikwata ichi vafara ijere nemurairidzi wavo Lloyd Stembwe vanoti vatsigiri vavo havafaniri kutya nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Tenats iyo yatambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Green Fuel, Simba Bora, Secham neHwange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemupremier soccer league kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezano PF dzatanga mune mamwe matunhu dzichinzi dzakanganiswa nemhirizhonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Manyukunyuku makundano ekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gaino Saidi.
Soku isika tis.